Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 26 2020 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu nhau dzeCOVID-19 takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neve UNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakadzitambira
hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda uye kupa dzidziso apo wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus horamba huchiwedzera munyika
Ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndikabatsire sei mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizve ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai
Varei funani vobatsira vanhu vasina pekugara muHarare nenzvimbo dzakapoteredza
Saka pakugara kwatakaita pasi navo naivo vakanzwisisa vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika
Vezvitoro voramba kudzikisa mitengo sezvirikurudzirwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchiwedzera munyika kunyange hazvo hurumende yakati vanhu vagare mudzimba kusvika musi wa3 chivabvu nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti hurumende ivheneke vanhu vakawanda uye kupa dzidziso bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu 31 chete vabatwa nechirwere ichi munyika vanhu vafa nechirwere ichi vana uye vapora vaviri Nezuro bazi iri rakadzivisa kuti vanhu vatatu vainge vabatwa nechirwere ichi uye vaviri vacho havana kumbobvira vabuda kunze kwenyika kana kusangana nemunhu ainge abva kunze kwenyika vana chiremba munyika nepasi rose vanoti zvakakosha zvikuru munguva ino kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti hurumende ipotewo ichivheneka vanhu vakawanda pane vavhenekwa kusvika pari zvino Vamwe varikurudzirawo kuti panofanira kunge paine dzidziso yakasimba nekuti vanhu varikuramba vachiungana vachitsvaga mvura kana hupfu. Vamwe varikuita zvekudzidzisa vanhu ava ndeve Patch Media. Mukuzeya nezveurongwa uhu, tabata mukuru wekambani iyi vaColin Magobeya.
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu zvikuru sei nhau dzeCOVID-19 chirwere chatekeshera pasi rose takanangana zvakare nekuzivisa vanhu nyaya dzemanyepo takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neve UNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakadzitambira saka takatanga kuita messages atanga tichiisa malanguages emuno munyika yedu yeZimbabwe
Mitauro ipi mungapa muenzaniso here?
Anosanganisira Shona, Ndevele, Nambia, Tonga, Itosa, Sign Language. Mamessages akatanga kutekeshera kana kungangu ritanga tichitumidzira. Tichishandisa National Broadcasting uyezve nemasocial media. Asi takaona kuti dzimwe dzenguva muno munyika vanhu vazhinji kunyangwe tiri palockdown tikona vanhu vazhinji vamwe havasi mudzimba vari kutsvaka kurarama vamwe vari kunge vari kutsvaga mvura saka tikati zvakanaka kuti tiende muvanhu saka tiri kushanda Ministry of Information, Ministry of Health, Amnesty International, UNESCO, Katswe Sisterhood tichishanda zvakare neHarare Municipality Department of Health zvakare nechitungiza municipality
Ndezipi dzimwe nzvimbo dzamuri kutarisira kunoparidzira shoko renyu iri?
Tiri kutarisira kuenda vhiki rino tichitenderera munzvimbo dzeHarare. Takaita seHopley, Stone Ridge kuenda muHeathcliff, tichaenda kuGlenview, tichaenda kuBudiriro, tichaenda kuwadzana dzivarasekwa. Zvakare tirikutarisira kuendawo kune nzvimbo dzakaita sana Epworth nana Caledonia, idzo nzvimbo dzatingati hadzisi hadzo under Harare Municipality, but pane urongwa hwekuti tinge tichipiwa mvumo vari kutaurirana vemakansel ivavo kuti tinge tichisvikako. Zvakare tichienda kuchitungiza kwatichitenderera.
Nderipi shoko ramuri kunyanyoshambadzira kune vanhu?
Meseji yedu taakunyanyopromota nhau dzesocial distancing kuti vanhu vazive kuti zvinokoshere kuti kana pose pavari vave vanogara maybe at least 1 meter apart. Saka ndo meseji yatiri kufamba tichiendesa.
Mukuru wekambani yePH Media vaColin Magobeya vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti pane musoja mumwe chete afa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mushure mekunge rori yavanga vachifamba nayo kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba yabheuka makiromita mana nemapfumbamwe kubva kuKariba. VaMangwana vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter vatiwo vanhu vose vainge vabva kunze kwenyika vachichengeterwa kuZipam pedyo neHarare vaburitswa uye hapana abatwa necoronavirus. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchiwedzera. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kusangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica, uye churu nemazana matatu nemakumi manomwe nemana 1,374 vashaya. Vapona vanosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 2.9 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Mukuru weFunani Sports Foundation vari Funani vanoti vambosendeka parutivi zvirongwa zvekudzidzisa vechidiki mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira nhabvu, cricket, bhora nezvimwe kuti vabatsire vanhu vasina pekugara vachirarama nekupema avo vatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus zovasiya vasina kwekupema. Kuti tinzwe nezveurongwa uhu tabata vaFunani.
Pandakatanga foundation yangu makatarisa pa Facebook page yakanzi Funani Sports Foundation, nekuti mukana wekuti ndikwanise kubuda kugeto kwandakakurira inyaya yekuti ndakazotambawo mutambo wecricket. Saka ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndingabatsire sei nenyaya yekuti Mwari vakandipa urombo rakanaka rekuwana shamwari zhinji dzinokwanisa kundibatsira. Saka mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizve ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai. Ini ndakakura vasina pekugara taiona kazhinji ari mapenzi, but ndakuona kuti vanhu vasiri mapenzi vasina kana hurema vakugara muzvinyeda, vakugara mumatangwena. So zvinhu zvazvaindipa kushungurudzika. Pandaitenderera ndichigovera, ndaigovera macricket kit, ndichigovera zverugby kit. Pane inonzi tag rugby, ndine shamwari dzangu dziri kuEngland dzaindiigira matag rugby belt wayo nesoka kit. Saka mukufamba imomo ndopandakazoona kuti aizve kune vanhu vari kugara ivavo.
Asi chichapa kuti muti panguva inoyi mumboda kuita nyaya dzekubatsira vanhu nechikafu?
Saka zvazoitikawo nguva inei yekunge kune inonzi COVID-19 iyi, ndaona kuti hazvina kukodzera kuti ndirambe ndichingofunga zvekudoneta kit. Vanhu ivavo vasina pekugara ndakangozviisa mushangu dzavo kuti kana ndirini ndichimborarama nekukumbira vanhu vanopfuura. Zvino vanopfuura vari kudzigare mumba, vanhu ivavo vari kudyei. So ipapo ndokupindawo muhombodo mangu, ndokuchibata mari, ndokuchinotengawo zvekudya zvandaikwanisawo zvishoma izvozvo. Ndopandakaisawo papeji yangu shamwari dzangu dzakazviona dzakati aiwa tinoda kukubatsira. Saka nzvimbo idzodzo inzvimbo dzandakanyora mudhayari rangu dzandaitoziva kuti pakati nepakati nepakati.
Saka makaenda kunzvimbo dzipi apo?
Ndakaenda kuchitungwiza vaive vashoma zvavo. Ndakaenda munzvimbo yemamakoni, ndakaendawo nekumareserva kunonzi kwaseke kuchitungidza ndofunga namuchiziya kumayambaro kune kumwe kwavanogara asi kune vanhu vazhinji vasina pekugara kwandakaona kumbare nekuti kumbare ndine matimu angu andinawo esoka ndo kuziva kande kwavaita ndakaenda mumbare nemuna mukuvisi mune vanhu vanogara muzvimba zvekugadzira nemashanga so ndo mandakasvika ndikataka kukwanisa kuunganidza mari kubva kushamwari dzangu saka Lord yekutanga yamaona pafacebook takaunganidza mari ndofunga kumaus ndakaisa because maona mbapa nemahamba yechikafu nehupfu so ndofunga mari inosvika muus yakwanisa kuunganidzwa inosvika kuma 6000 us so ndosaka maona yanga ichikwanisa kunge tichipa vanhu vakati wandei
ko vanenge vaonawo basa ramuri kuita vachidawo kubatsira vanoita sei
vanenge vachida kundibata vanondibata pafacebook page yangu yakanzi Funani Foundation saka vakaenda ipapo vanoonawo mabasa atiri kuita sezvandakutsanangurirai kuti Lord yekutanga yangove ne 6000 us chete worth of products but mamwe malords azouya kumberi apa haapfuura akumberi ndikutenda mwari saka ngavandibate pafacebook page yangu
pafunani foundation
vanongoenda kuinbox yangu vomva vandibata ipapo
ko ndapi mashoko amurudawo kusira veruzhinji vakateerera hurukuro yedu ndapi mashoko amurudawo kusira kuruzhinji vafunani
meseji yangu yandiruda kupa kune veruzhinji ndeyekuti tine nguva yakazhinji tichingotarisira kuti government ingaitiitire zvinhu but ndinoona sekunge tose takazvipa musenzeketo wekuti tibatsirane nyika yedu inoita nyika yakanaka saka ndinongokumbira kuti kana pane anokwanisa kana ngotarisa kuti panext do pangu vari kudya vachiguta here kana une extra meal endesa plate 1 iyoyo nepafenzi kana uchikwanisawo kubatsirawo munharaunda yako nezviri zvitatu kubatsira ndo time yekuti zimbabwe tofanira kubatana hongu government ine bandiko rayo rinofanira kuita nhasi ngasataura neizvozvo mumwe nemumwe imbozviona dai makaona mapicture ari pafacebook page yangu moona kuti kune vamwe vari kuda kutotandadza nechikafu vazhinji muri kumhanya kupfeka mamask muri kumhanya kutsvaga masanitizer muri kugara mudzimba muchihwanda kufa necovid asi panguva yekare iyoyo pane vari kufa nenzara saka ngatibatsiranei sevanhu vamwe chete mazimbabweans ndatenda
mukuru wefunani sports foundation varei funani vachitaura vari parunare muharare kunyange hazvo hurumende yakapa kurudziro yekuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvinodyiwa nevanhu idzikiswe kusvika payaive musi wa25 kurume izvi zvinenge zviri kukonanganga murapwa achida vemabhizimisi vakawanda havasi kudzikisa mitengo hatina kukwanisa kubata veconfederation of zimbabwe industries kana kuti vezimbabwe national chamber of commerce kuti tinzwe kuti sei mitengo isiri kudzika asi gurukota rezvemaindustry dr Sekai Nzenza vaudza studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekudhura kwezvinhu
maprices ezvinhu anga agara ari kungokwira kubva gore rakapera izvi zvakazonyanya kuwedzerwa president vedu pavakataura nezvelockdown
saka zvii zvamakazoita kuedza kugadzirisa dambudziko remitengo iri
takambva tazogara pasi isu veministry of industry and commerce pamwe chete neveconsumer protection society pamwe chete zvakare nevanogadzira zvinhu zvakaita sechingwa nevanogadzira hupfu nevanogadzira cooking oil nevanogadzira zvezvinhu zvatinotenga muzvitoro takagara pamwe chete takataurirana kuti vedwe zvinhu zvanyanya zvaomera mutengi hongu tinonzwisisawo kuti imi sevatengesi munenge muchidawo kuita profit yenyu uyezve makaomerwa nekuti zvimwe zvamunogadzira zvinoda kutengwa kunyika dziri kunze kwezimbabwe zvichireva kuti munenge makuda foreign currency kana kuti maus dollar saka zvinoreva kuti munenge makuchikwidza mutengo wezvatinoda nekuti munoti mari yaminayo muri kutoiita kuti ibve itenge zvinhu zvekunze
zvino makazowirana kuti kudiya
saka pakugara kwatakaita pasi navo naivo vakanzwisisa vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvino zvichadzika kudzokera paprize yemusi wa 25 March.
Gurukota rezvema industry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Asi zvekuda kutara mitengo yezvinhu zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University.
Muno muZimbabwe muna 2007 muna June wanga wari musi wa 25 June 2007 Rumende yakaonza price control ikaudza business kuti dzokerai kuma price a 18 June 2007. Inini ipapo ndaishanda kuhurumende ndavanga vasingashandi kuhurumende vanga ku business vanozviziva zvakaitika. Takafamba nawo ma price control kubva musi wa 25 June 2007 tikasvika navo muna January 2009 mumashop manga mune matishu nemaputi nekuti zvinoitika ndezvekuti pa price control tiri kumanikidza kambani kuti isamutenge wakati iyo hurumende ichitadza kumaneja kana kudzikamisa kukwira kwemutengo kunokonzerwa ne rate yemari kunze kwenyika kunokonzerwa nemagetsi kunokonzerwa nezvimwe zvakaita sepetro nekukwira kwemutengo unonzi inflation.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yesatellite iri kuratidza kuti chitima chinoshandiswa nevanotungamira North Korea vaKim Jong-un chiri pane imwe imba yavo apo mashoko ekuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka ari kuramba achitenderera. Mifananidzo iyi yaburitswa neve 38 North avanoita zvidzidzo zvakanangana neNorth Korea chete. Chitima ichi chinonzi chiri munzvimbo inonzi Wonsan. Asi 38 North inoti hayo kuvapo kwechitima uku hakureve kuti vaKim Jong-un vari kurwara kana kuti havasi. Asi vave nemazuva vasiri kuonekwa pazvirongwa zvakakosha munyika iyi zvopa vamwe venhau kuti vatoti vakashaya. Apo hurumende yeAmerica iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checoronavirus muDetroit kuMichigan mune vakawanda vechitendero chechimuslim vari kubatsira varwere sezvo vari vana chiremba. Dunhu iri ndiro rine vanhu vechitendero chechimuslim vakawanda kudarika mamwe matunhu ose muAmerica. Ongororo yakaitwa muna 2017 inonzi Muslims for American Progress yakakokerwa neInstitute for Social Policy and Understanding yakaburitsa pachena kuti vanhu vechitendero chechimuslim gumi nevashanu kubva muzana vanoshanda munyaya dzezveutano. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinokamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nenhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina pamusoro pezvehomwe yakaunganidzwa nehurumende iyo ine chinangwa chekubatsira vechidiki munyika panguva iyo Zimbabwe iri kurwisana nechirwere checoronavirus. Vachisina ndino mugamuchira muchirongwa tiudzewo zvizere pamusoro pezvehomwe.
Hurumende yakaunganidza kuunganidza mari kuburikidza neministry of finance ikapa kuministry inoona nezvechidiki ministry of youth sport arts and recreation mari inosvika 17 million RTGS dollars mari yakauya yakandangana nekubatsira vechidiki vari muzvikwata zviviri chikwata chekutanga charangira kuti Zimbabwe Youth Council inoshanda nemapoka evechidiki atingati maclub saka ndivo vamwe vachabatsirwa nechikamu chokutanga nekuti vanenge vari muzvipoka zvipoka vachiita maprogramu akasiyana siyana asi nokuda kwelockdown saka ichauya iri grant kuti vagogona kubatsirikana chikamu chechipiri chakanangana nevechidiki vanozvibatira mabasa avo vatingatiwo maenterprising youth vane makambani avo vanga vagara vachishanda kwemwedzi mitanhatu kusvika mugore lockdown isati yapera ava vachabatsirwawo saka bandiko rokutanga ranotaura nezvaro vachabatsirwa nemari inoita 3,000 bandiko rechipiri vachabatsirwa nemari inosvika 5,000.
Tisanangurirewo kuti munhu anofanirwa nebhizinesi rakaita sei kuitira kuti ave nemukana yekuwana mari kubva pahomwe
zvizhi havasi kuendera kumabasa saka vakatanga mabhizimisi avo vamwe ndo vari muzvicherwa vamwe vari mukurima vamwe ndo vanoshandisa michina yezvino zvino vatingati vari muict tozoita vamwe vakatonyanyotikoshera panguva yatirino vari mune zveutano ivava minista waiti akange auya akawanda akadai ndo achatanga kutopa mukiro rinotevera kuti vagone kubatsiridza hurumende pakugadzirwa kwezvinhu zvinobatsira kuti tirwisane nechirwere checovid-19 tatongotarisa mayuti ese vane mabhizinesi avanga vachiita
kune vamwe vanoita mabasa emaoko vari muinformal sector ivo vasina mabusiness ari registered zviri pamutemo navo vachange vachiwana mukana yekuwana mari kubva pahomwe here
ichokwadi vari muinformal sector vane marevhu akasiyanawo kune vari muinformal sector zvokuti munhu uyu haatorina nebank account haana kana panoratidza kuti anga achiita business ivavo vaanotinetsei kubatsira pachirongwa ichi nekuti zvakatonyorwa kuti vachafanira kunge vachitaridza kuti chii chavanoshandisa kubhizinesi kwavo.
Ndiri kuona kuti seZimbabwe Youth Council matotanga kukurudzira vechidiki kuti vaise chikumbiro chavo maapplications chekuwana mari kubva pahomeway. Tichipeta hurukuro yedu vachisina, udzaiwo vateereri vedu kuti munobatika sei kuitira kuti vane mibvunzo kana kuti vari kutsvaga mikana yekukurukura nemi vanokwanisa kukubatari.
Tinotenda mahofisi edu pari zvino ekufamba muchienda takavhara nokuda kwechirwere ichi asi nokuda kwemishina yezvino zvino vechidiki vanogona kuenda patingati pafacebook page yedu tatofosta madetails ese ipapo vakaendazve patwitter handle yedu yeZimbabwe Youth Council newebsite yedu yeZimbabwe Youth Council tatoposta madetails ese iwayo avapo zvinoreva izvo kuti vaakukwanisa kukirika rinki riripo rakanzi database.zimus.org vaakutokwanisa kuaplaya vari ipapo.
Aiwa tinotenda vachisina nekupinda muchirongwa. Muri eZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muine neMike Hove 8 to 9 p.m. muri eZimbabwe musakanganwe pano pane venyuro yeStudio 7. Aiwa nguva ndiyo yadyanana muri eZimbabwe chinobhururuka chinomhara. Anokonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove. Bye bye!
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Vatereri tinosangana zvekare muhurukuru dzezvechitendero. Ini ndini Tanonda Kawande nemusi wechina chapfuura ichi. Chitendero cheIslam chakatangidza mwedzi unoyera unonzi Ramadan. Tabata Sheikh Henry Balakazi zvekare munyore mukuru weNational Zakat Fund kanzuri inoona nezvechitendero ichi muZimbabwe kuti vataure pamusoro pekuyera kwemwedzi uno muchitendero cheIslam.
Isusu maMuslims patiri kunge tichipinda mumwedzi wakatikoshera zvikurusa, mwedzi weRamadan unova mwedzi wechi9 pakalenda yedu yeIslam. Saka mwedzi watinotora kuti wakakosha zvikurusa uye mwedzi watinoita mabasa anotisvitsa pedyo naMwari musiku.
Kana makatarisa mamwe makore ese apfuura aya, gore rino iri zvakasiyana nemamwe makore ndezvipi?
Ya, ichokwadi kuti nekuda kwedenda recoronavirus iri, pane mutemo uripo weganhuro uyo uri kungotedzerwa pasi rese. Muchaona kuti kumashure uku kune zvakawanda zvaiitika, matambudziko mamwe akafanana nehondo nezvimwewo, sekunge World War 1, World War 2 zvaiunza mutemo weganhuro. Asi mutemo weganhuro waiitika kumashure uku waisarambidza vanhu kuungana vachinamata. Asi pari zvino nekuda kwehosha iripo iyi, zviri kutosvika pakuti kana kuungana kwatinosiita munzvimbo dzedu dzatinosanganirana dzedzi zvinzi ngatimbomira senzira yekuzvidzivirira. Saka muchaona kuti minamato yatinoita kashanu pazuva iye tiri kuwanikwa tichiitira tiri kudzimba dzedu. Kune zvakawanda zvatinofanira nge tichiita tiri pamwe chete segungano, asi nekuda kwehosha yavepo iyi tiri kuungana semaitira ataiita. Saka isusu semaMuslims ndopatinenge tichikurudzirana kuti tivanowana vanotora chikamu zvinova zvikamu zviviri nehafu kana kuti 2.5% kubva mupfuma yavo zvavanenge vawana pagore rese, vopa kune vanotambura kuti vabatsirike. Saka panguva inoiyi yatasangana nehosha yeCovid-19 uye tiri mumwedzi uno weRamadan wakatikoshera, tiri kukurudzirana maMuslims kuti ndonguva yekuti titore mari iye yandataura iye, topa kune vari kushaya. Saka tinenge tichizvizadzisa mune uno umwedzi weRamadan iwowu. Patiri kuti minamato tiri kuitira kudzimba, zvinenge zvakakosha kuti mutumwa waMwari akadzidzisa kuti musashandure dzimba dzenyu kuve makuva. Tese tinoziva kuti muguva muna munamato unoitika. Muchaona kuti dzimba zhinji adza kuita sekunge makuva nekuti vanhu mudzimba imomo havachayeuke Mwari. Saka nerimwe nzira futi tiri kuona mukana watapiwa nekuda kwehosha iyi yokuti tiri kuita minamato yedu tiri mudzimba, vana vanenge vachiona kuti ndomanamatiro atofanange tichiita. Saka zvinounza chikiedza chaMwari mudzimba dzedu, ndoumwe mukana yezvimwe zvinenge zvichibuda nekuda kwemamiriro akaita kunzaya kuti dzimba dzedu dzakuva neupenyu pakuwisa umwari mudzimba dzedu zvichitananisa mweya yetsvina kuiendesa kuri.
Muchidimbo chii chamungada kuti vanhu vazive vakateerera muchitaura iko zvino?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti Mwari ndiye anotipararama, uye kana zvirwere zvese Mwari akatendera kuti zvitibati, iye hakuna chirwere chiri panyika chaasina kupa icho mushonga unogona kuchirapa. Saka pane zvese zvinotinetsa tinofanira kudzoka kuna iye Musiki. Ndoda kuti tizive kuti hapana kuti Mwari vanogona kutirasa kana tikange tadana kwavari. Saka ino ingo yatinodana kuna iyo Mwari tichiti kunyangwe zviome zvinengei, Mwari ndimi mubatsiri, ndimi gona kuti dzipinura padambudziko ratasangana naro rinori. Saka tinokumbira kuna Mwari kuti dai matipa donhodzo pane matambudziko atikatarisana nawo, ndimi munogona kuti yamura, ndimi munogona kuti batsira. Saka Mwari tibatsirei, motiregerera zvivi zvedu.
Ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune imwe hurukuro yezvechitendero. Ini ndiri Tanonda Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inovo zvakare hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu Toksi Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.